chikumbiro kuvagari maindastiri yemuzimbabwe nemuharare yose kuti vauye tiite muonera pamwe mushure mekunge taona kuti marara akangoraswa pese pese awandisa zvino kuti tishandise equipment yatiinayo kukanzuru tingapedza makore mashanu chaivo kuti tizopedza saka taakukumbira vagari vose maindastiri ose vane marori avo vane matipu avo vane mafrand end road avo vauye tibatsirane kubvisa marara isusuwo nerumwe rutivi tiri kugadzirisa marefuse compactors yedu kuti kana zvichinge zvakiriwa zvese taakuchidzokera pamazuva akare ekuti madoo to doo edu tinenge taakwaita nenguva yakatarwa saka chikumbiro chedu kuvagari vose vanenge vanzwa iri shoko kuti vauye ofisi yameya yakavhurika ofisi yatownclerk yakavhurika kutambira vane rubatsiro rwakafanana nairwovo saka ndochikumbiro chatakaisa kuvagari veharare
sei zvakakutorerai nguva kuti mutore danho iri tichiona kuti nyaya yekuraswa kwemarara pese pese nekusatakurwa kwemarara yava nenguva
zvakatitorera nguva nekuti taidawo mukana wokuti tigadzirise kuti kana zvichinge zvaitika marara aya achinge abviswa tinofanirwa kuramba takatsigira iro danho iroro nzvimbo dzogara dzakachena yatinoti sustainability yekuti kana marara achinge akiriwa tosustaina tichienda mberi kuti marara acho asadzoke pakare zvakare because taita kuti vanhu vangorasa pese pese guta redu ranga rambokundikana zvakanyanyisisa kuti titakure marara iwaya nenguva yakatarwa saka iye zvino tadzokera muchinyakare chekuti titakure marara zviri maringe nemazuva nekuti nzvimbo dzese dzigare dzakachena saka iye zvino taakukumbira rubatsiro rwokuti tibatsirane timbozviita kamwe chete toramba tichisustaina kuenda mberi
matimawana here mhinduro kubva kuchikumbiro chenyichi
nezuro takawana umwe chete akauya nerori yake bedford tikazotanga kuishandisa nezuro nhasi kune vauya vakati wandei vataakutarisira kuti kutanga mangwana zvichienda mberi tinenge taakuita basa karikiriki kuti basa iroro rifambe
muri kutaurawo nyaya yekuti mune mari yakawanda inosvika kumabhiriyoni manomwe ertgs iri muvagari mungataura pamusoro pematanho amuri kutorawo kuti mari idzodzo dzinge dzichiwanikwa nekanzuro
mari iyoyo zvataita ndezvekuti tataura nemabhengi kuti vatibatsire kuti tikwanise kurikavha mari yedu ikwanise kubatsira vagari nekuti sevhisi dzedu kuti dzifambe dzinoda mari zvataita ndezvekuti mabhengi nevamwe vose vakafanana nekudai nevemutero nevechii munhu asati atora mutero munhu asati avhura bhengi unenge uchibvunzwawo kuti mabhiri ako wakasetera here kana usina bhengi iroro raunobhenga naro takasainirana pasi rinenge rakushanda nekanzuru mari yedu taakuitora kubva ipa